Chitoro enhauza nhasi Chipiri Nyamavhuvhu 21, 2018. Muchiverengerwa neni Evans Zininga ndiri muWashington DC. Dare reConstitutional Court rinonzwa zvechimbi chimbi chikumbiro cheMisa Zimbabwe chekuti vatore venhau vabvumidzwe kushandisa nharembozha dzavo kuitira kuti vatepenyure zvinenge zvichiitwa mudare reConcord mangwana paFacebook nepaTwitter. Misa Zimbabwe inoda kuti veruzhinji vakwanisewo kuziva mafambiro anenge achiita nyaya yakakwidzwa mudare iri nemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vachipikisa kudomwa kwemutungamiri weZANU-PF vaEmerson Mnangagwa semunhu akakunda musarudzo yemutungamiri wenyika. Vakarwa muhondo yechimurenga vanoita musangano vachishoropodza America nekutemera zvirango kwayakaita vamwe vakuru vakuru muhurumende yeZANU-PF pamwe nekushoropodzawo vaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe navaNelson Chamisa. Sangano reNational Election Reform Agenda kana kuti NERA rinoti rakazvipira kupinda mumigwagwa richidzivirira kuvhota kwakaita veruzhinji uye harisi kuzovhundutsirwa nekuurayiwa kwakaitwa vanhu nemasoja musi waNyamavhuvhu 1 apo vairatidzira muHarare. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanoti zvesarudzo zvakapera uye vaMnangagwa vacharamba vari mutungamiri wenyika mushure mekunzwikwa kwenyaya iri mudare reConcord. Kusagadzikana kuri munyika kwoita kuti zvinhu zviome munyaya dzezveupfumi. Vateveri venhabvu vatarisana nemutambo mukuru weHarare Derby apo Cape United iri kutamba neDynamos muRufaro Stadium nemusi wesvondo. Muchirongwa cheB Connection na 8 PM tiri kutarisa kusagadzikana kwezvinhu munyaya dzematongerwo enyika izvo zviri kuvhiringa upenyu hwevechidiki pamwe neruzhinji rweZimbabwe. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne 9885 shortwave.